manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu kukadzi 10/2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira runyararo apo nyika yatarisana nesarudzo vachiti Zimbabwe inofanirwa kubvumidzwa kuita sarudzo dzisina vekunze vanopindira. Mapurisa kumutare Rural District anonyima bato reCCC mvumo yekuita musangano waro. Mangwana panzvimbo yemabhizimusi yerowa. Vamwe vamiriri vemasangano evarairidzi vochema-chema nekwavanoti kushomeka kwemari yemihoro yavari kutambiriswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaudza mhomho yevanhu yaenda pahirozeka kunoviga gamba rehondo yerusununguko Brigadier General Walter Kananga kuti vanyorese kuvhota vachiti munyika munofanira kugara muine runyararo apo nyika yatarisana nesarudzo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vati rusununguko rwuri munyika rwakauya nekuzvipira kwemagamba akaita savakananga nekudaro rinofanira kuchengetedzwa. Vati apo sarudzo dzegore rino dzave kusvika, vanhu ngavanyorese kuvhota kuitira kuti vachengetedze rugare nerunyararo rwuri munyika.
Let us continue to say no to violence while remaining vigilant against the machinations of our detractors.
Ngatirambe mirijonga pamwe nekuramba kushandiswa nevavengi vedu.
Vatiwo Zimbabwe inofanira kuregwa ichiita sarudzo dzayo murunyararo pasina vekunze vanopindira.
As a people we must be allowed to exercise our democratic rights without external interference.
Sevanhu tinofanira kuregwa tichiita sarudzo dzedu pasina wekunze anopindira.
Vamunangagwa vatsanangura vakananga semunhu akaita basa guru pakusunungura Zimbabwe vakazoshanda muchiuto pamwe nemamwe makambani ehurumende apo vakasiya chiuto. Vakananga vakazvarwa musi wa6 ndira muna1950 vakashaya nemusi wechina svondorapfuura vari kumba kwavo kuguruve. Mutauri webato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Munzora vaWitness Dube vanoti hapana chitsva pane zvataurwa navamunangagwa vachiti bato ravo reZANU-PF ndiro rinokonzera mhirizhonga munyika.
Maitiro avo ese pane dzino nguva ari kuratidza kuti havasi kuda sarudzo rune runyararo. Vatotanga kurova vanhu.
Bato reCitizens Coalition for Change rinotiwo bato ravamunangagwa harigoni kukunda sarudzo kana risina kuita zvemhirizhonga. Nekudaro vanoti vamunangagwa havarevesi kana vachiti vanoda runyararo. Mutevedzeri wemutauri weCCC vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti mutauri wembatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira pasi pecrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa havafaniri kuperera mukutaura chete vachiti semutungamiri wenyika vane simba rekumisa mhirizhonga pamwe nekuona kuti mapurisa asunga vanhu vanokonzeresa mhirizhonga. Vamasaraure vanoti veruzhinji vanoda sarudzo dzinoitwa murunyararo vachiti kana izvi zvikaitika vanhu vanovhota vakasununguka. Asi vanoti zviri kuitika munyika zvinoratidza kuti sarudzo dzichakanganiswa nemhirizhonga. Asi mumwe wevechidiki muzano PF vaPeter Matangi vanoti vamunangagwa vakagara vachitaura nezverunyararo kubvira pavakapinda panyanga muna 2017.
Saka akazike kutanga mutungamiri wenyika achizvitaura zvinhu zvavakataura kubva zuva ravakatanga kupinda muofisi kusvika pari nhasi vanongozvitaura. Saka zvinhu zvatinogamuchira zvatinotarisira kubva kumutungamiri wenyika kuna avavo vanenge vafunga kuti nyaya dzezvematongero enyika dzinounzwa kana kuti dzinofanira kunge dziine mhirizhonga izvo kwava kuda kwavo.
Munyika munonzi nevamwe mave kuita semakaberekera ingwe vemapato anopikisa zvikuru vebato reCitizens Coalition for Change vachishungurudzwa nekurohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF. Mune dzimwe nzvimbo vebato reZANU PF vanoonekwa pamavhidhiyo vachipika kuti havasi kuzobvumidza vanopikisa kuita madiro aJojina mumatunhu avo, asi havana matano avanotorerwa. Ukuwo mapurisa anoti achasunga vose vanoita zvemhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vamwe vamiririri vemamwe masangano evarairidzi vari kuchema-chema nekwavanoti kushomeka kwemari dzemihoro yavo, idzo dzavanoti zvakare hadzichina simba kana dziri madhora emunyika, uyewo kwavanoti kushayikwa kwenhaurirano pakati pevamiriri vevashandi nemushandirwe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, vakamirira masangano eZimbabwe Democratic Teachers Union, ZDTU, neZimbabwe National Educators Union, ZINEU, vaCharles Chinosengwa, vanova munyori muZINEU, vati mari yavanotambira yemadhora emunyika yangova mutero wembwa.
Tarisa mari dziri kutambirwa nevashandi vehurumende inova bond component. Imari yarohwa zvakanyanya nenyaya yezvinobviswa zvakasiyana-siyana. Tikatarisa nyaya yefuneral assurance, nyaya yemedical aid, vanongokwidza asi salari isina kukwira. Saka tichitarisa ipapo tinoona kuti mushandi anosara asisina mari.
Vaendererawo mberi vachitsutsumwa zvikuru nekushayikwa kwehurukuro pakati pavo nehurumende.
Zviri kuitwa nehurumende kusauya kuti itaure nesu maererano nenyaya dzemuhoro yedu hazvisi kutifadza. Confederation yedu inova inoenda kumanegotiation nehurumende vachinotaurirana. Yakanyorera hurumende pane nguva yakareba, asi hurumende iri kuramba yakanyarara.
Izvi zvatsigirwawo nemutungamiriri wesangano revakuru vezvikoro nevanovatevedzera reZimbabwe National Union of School Heads, kana kuti ZINUSHI, vamunyaradzi maJoni, avo vatiwo vanoshungurudzwa zvikuru nekusavapo kwehurukuro pamwe nemari shoma dzemihoro.
Tinoshungurudzika chaizvo kana vatinoshandira vasingauyi kwatiri kuti titaurirane nezvekugadziriswa kwemihoro yevashandi vehurumende, kunyanya vaya vanoshanda muzvikoro. Zvinozikamwa kunzi mari iri kutambirwa nevashandi vehurumende vari muzvikoro panguva ino haisisina zvainoreva.
Varairidzi ava vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo vanodawo kuti vezvematongerwo enyika vasavhiringidza mashandiro avo.
Tinokurudzira vematongerwo enyika vemapato ose zvavo kuti vasatibatanidzirawo isu vashandi vari muzvikoro, nekuti isu hatimo mumatongerwo enyika.
Vachitaura neStudio 7, mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana Ndoro, vati bazi ravo harikwanisi kutaura nezvemihoro yevarairidzi sezvo zvichionekwa nebazi rinoona nezvevashandi. Asi vaNdoro vati apo nyika yatarisana nesarudzo, bazi ravo rinoda kuti varairidzi vasavhiringwa panyaya dzezvematongerwo enyika. Vakati zvinogoneka chete kana varairidzi vakaita basa ravo vasingaiti zvematongerwo enyika.
Nenge tichitarisira kuti varairidzi ngavangoita zvebasa ravo, vasapinda pinda mune zvemapato izvi patiri kuenda kumaelection. Ndione kunge vanotinga vavhiringa achingoita basa rawo rekupa dzidzo yenhando yepamusoro-soro.
Varayiridzi vachemachemo vachiti zvimwe zvavanovimbiswa nehurumende kuti zvitsigire mihoro yavo iri pasi hazvisi kuzadzikiswa vakapa muenzaniso wemagetsi ezuva. Studio 7 yatadza kubata gurukota noona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima pamwe nemunyori mukuru mubaziri vaSimon Masanga. Asi muzvinafundo Mavhima vakaudza Studio 7 svondo rapera kuti vari kutarisira kuti musangano wekuziya mihoro yevashandi vehurumende weNational Joint Negotiating Council uyo unobatanidza vanomirira vashandi nevanomirira vashandirwi uchaitwa mwedzi uno usati wapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Sachigaro vebato Citizens Coalition for Change kumutare South vaJack Robert Saunyama vanoti bato ravo riri kugadzirisa zvakanzi nemapurisa vagadzirise pakunyimwa kwavo mvume yekuti vaite musangano mangwana panhandare yemabhizimusi yeRowa kumaruwa emutare. Mapurisa anonzi akanyima bato iri mvume yekuita musangano waro achiti CCC yakanga isina kutevera mutemo. Panhandare yaida kuitirwa musangano uyu pakanga paine mitambo yenhabvu yaiitwa zvakare mangwana, vachitiwo zvakare vamwe vemabhizimusi vakanga vasiri kuwirirana nepfungwa yekuitirwa musangano pamikova yavo, uyewo kuti mapurisa akanga asiri kuona mamiriro ezvinhu sekunge aikodzera kuti kuitwe musangano wakadai. Bato rinopikisa iri rakanyimwawo zvakare mvumo kuchikomba, kumarondera nekubait bridge. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 kuti zviri kumukuru wemapurisa mudunhu roga roga kuti aone kuti zvinokodzera here kuti kuitwe misangano yakadaro. Mukuziya nezvenyaya iyi, ngatinzwei hurukuro yataita navaSaunyama.
Takapuwawo tichida kuita hari yedu kumapurisa, but nao mapurisa wakatora kuti hari yenyu hamukwanisi kuiita muzvikonzero zvaakanyora pati tsamba yavakatipa. Saka isusu tiri kuti okay, tichazvigadzirisa then toapply futi for the next term toona kuti wanotii.
Zvikonzero zvipi zvamakapiwa nemapurisa zvamuri kuti muda kugadzirisa zvacho?
Vari kuti hazi hamuna kunyora zvakazara, then vari kuti hazi varidzi vemashopu, vari kuti hazi munonga makagara mumastepes medu. Isusu nzvimbo yetoda kuitira iground. Handingafungi kuti vanhu vemashops vangati tingadisturba business rao just cause vanhu vanongouya kuHarare vanototenga chikafu mumashops.
Saka munotarisira riini kunyorera zvakare kumapurisa muchigadziridza zvamazivisa izvozvi?
Next week chipiri tinofanira kutonyora dzimwe tsamba dzinoenda kumapurisa.
Sachigaro vebato reCitizens Coalition for Change kumutare South vaJack Robert Saunyama vari parunhare kwaZimunya kumanikaland kwakare neStudio 7. Zvichakadaro, mutevedzeri wemunyora anoona nezvesarudzo mubato reCitizens Coalition for Change muzvare Ellen Shiriedenga vanoti bato ravo rakagadzirira kupinda musarudzo dzegore rino, kunyange hazvo vamwe vangangotye nyaya yekushungurudzwa kwenhengo dzavo panguva iyi. Muzvare Shiriedenga vanoti remangwana enyika riri mumaoko everuzhinji, avo vanofanira kubuda neuwandu hwavo kunovhotera shanduko. Ngatinzwei vachitaura muhurukuro yavaita naMavhelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Sebato hatisi kumira. Tiri kuona kuti izvozvi reported delimitation zvanzi yakaendeswa kwaMnangagwa, saka zvichireva kuti election yata. Tichapinda musaru toona kuti tiri kusarudza macandidates edu. Macandidates achasarudzwa nevanhu, not isisu zvataita makore apfuurawo kuti macandidates taivaendesa kumaprimary election. Macommunities ndiwo achasarudza vanhu. Saka nesebato tiri kuda kumhanya neuronga hwekusarudza macandidates. Ipapo tichiita zvemacandidates tiri kumhanya neuronga hwevoter registration kuona kuti vanhu vese vane kodzero rokuregista kuvhota vanosumuka vachinonyoresa kuvhota. Tozoonazve kuti sebattles pazuva reelection, handi munoziva kuti maelections achaitwa between July and August gore rino. Toda kuona kuti vanhu vese vanenge varegista vachasumuka nohwandu kwawo kunovota nemusoro kuvota kuti vaone kuti kune change chaitika munyika. Ipapo sebato ende particularly isisu seelections department tuda kuona kuti voti revanhu richadefendewa, hapana kubirwa kwemavhoti kuchaitwa. Saka ndio urongwa hwatiri kuita sebato ende seelections department kuona kuti zvinhu maprocesses ese iwawo tiri kuagadzirisa achafamba zvakanaka.
Tinoona kuti pari zvinonyanya madzimai vanoti vari kutya kubuda kunonyoresa kuvhota kana kuzonovhota nenyaya yemhirizhonga. Mungati chii kwavari?
Isisu tiri kuti vanhu veZimbabwe kusiri kufa ndekupi. Apa moenda kuzvipatara hakuna mushonga. Vana vedu vari kugara mudzimba havasi kukwanisa kuenda kuzvikoro nekuti hakuna mari yeschool fees. Vana vedu vari kufa nemunyanya yemadrugs. Saka isisu tikati tiri kutya sana mai, apa tinenge tichiona kuti remangwana revana vedu rinopedzisira risina kufamba zvakanaka.
Avanga vari mutevedzero wemunyori mukuru anomirira sarudzo mubato reCitizens Coalition for Change, muzvare Ellen Shiriedenga, vachitaura naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, Marvelous aitawo hurukuro nenhengo yeZANU-PF waFrank Guni, ava vanoti bato ravo rakagadzirira sarudzo uye harisi kuzoita zvemhirizhonga panguva yesarudzo sezviri kutaurwa nevemapato anopikisa.
Vagara vanongoti tabirirwa tarohwa. ZANU-PF haina chikonzero chokuita mhirizhonga. ZANU-PF tiri bato rakarongeka, takagadzirira sarudzo zvakakwana, uye muchaona kuti mapato ese anopikisa kunyange mukaabatanidza ese tiri kuvadya sarudzo yatiri kutarisana nayo iyi. Saka isusu hatiterere vanhu vanongotaurawo zvavo kurotomoka. Isu semusangano weZANU-PF tiri bhizi takanangana nekukokera vanhu kuti vauye vazotivhotera murunyararo mune zvakanaka pasina kurwisana, uye tichakunda chaizvo musarudzo.
Taona zvakare mutungamiri webato renyu reZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachitaura nhasi kumarinda eHeroes Acre kuti vari kuda kuti vemapato emunyika vaite sarudzo murunyararo. Mungaone zvichiitika here izvi tichitarisa zvakamboitika munguva yapfuura, apo takaona vemapato anopikisa vachiwanikwa ivo vachimbunyikidzwa uyezve vachirohwa panguva yesarudzo.
Chakanakira Zimbabwe ndechekuti inyika ine mitemo inozivikanwa pasi rese, inozivikanwa munyika. Chatinongokumbira ndechekuti vanhu vese muZimbabwe, zvisinei kuti ndevebato ripi, ngatiteedzere mitemo yenyika, tiite sarudzo dzedu dzakachena murunyararo sezviri kukurudzirwa nemutungamiriri wenyika anova zvakare mutungamiriri webato redu reZANU-PF. Isu seZANU-PF hatina chikonzero chokuita mhirizhonga. Ndisu bato riri kutonga, ndisu tino vanhu vakawanda, ndisu tinoziva kuti tiri kuhwina. Saka tinogoitirei mhirizhonga? Isu tinisu tinoziva kuti tiri kutonga uye tine rutsigiro rwakakurisira kupfuura mamwe mapato ese munyika. Saka naizvozvo tinoti isusu tinotokumbira veopozisheni nevamwe vese havo kuti dei vateedzera mitemo yenyika kuitira kuti sarudzo dzedu dzive dzakachena, dzive dzinotambirwa zviri pachena, uye vanhu vese vagare vachiziva kuti muZimbabwe mune kutonga kwejekerere. Tinopesana mukufunga, asi tese tiri vana veZimbabwe. Hakuna munhu anofanira kurova umwe munhu nenyaya dzezvematongerwo enyika. Hakuna vanhu vanofanira kunge vachirwisana nenyaya dzezvematongerwo enyika, nekuti nyika ndeyedu tese. Chatinosiyana kufunga chete, asi nyika ndeyedu tese. Ngatiitei sarudzo murunyararo.
Vanga vari nhengo yebato reZANU-PF waFrank Guni vachitaura naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC.
Mepenyuro yeVoice of America iri kuremekedza zuva rekukosha kweradio pasi rose reWorld Radio Day, kucheretedza kukosha kwedano rinotorwa neradio mukuunza hurukuro, kudzidzisa uye kuwanisa mashoko kunharaunda dzakasiyana-siyana pasi rose. Radio icharamba iri chimwe chenzira dzekufambisa mashoko dzakakosha mupasi rose, kubatsira kupanwa kwemazano uye kuumbiridza pfungwa dzeveruzhinji. Nepenyuro yeVoice of America inoda kuve muhurongwa uhu. Gore rino dingindira rinoti radio nerunyararo, kana kuti radio and peace, rakanangana nekukwanisa kweradio kubatanidza mukuyananisa makakava nekukurudzira runyararo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reparamende remuamerica re House of Representatives nezuro raka vota zvine mutsindo richishoropodza chirongwa cheChina chekusora ichishandisa mabharuma richiti uku kutyora simba rekuzvitonga kweAmerica. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muChina nhasi rati rinopikisa zvakasimba chisungo chedare reparamende ichi. Kunetsana kwevagari varimi pamwe nemadzishe pamusoro pemigano kuramba kuchinetsa munyika yose kune dzimwe nzvimbo vagari vachisimudzira namatemo. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Nyaya dzemigano yeminda yenzvimbo dzemafuro pamwe nemigano yematunhu anotengwa nemadzimambo ragara riri dambudziko kubva pasichigare. Asi matambudziko aya anonzi akanyanya kusimuka kubva mugore ra2000 pakagariswa vanhu patsva mumapuraza aimbove evarimi vechichena. Izvi zvinonzi zvakakonzerwa nekuda kwegwaro raiwanisa vanhu pekugara kana kuti offer letter iro rave kuchinjwa kuti rinzi permit. Nzvimbo inenge yakanyorwa pamagwaro kuti ndiyo inofanirwa kunge munhu akagara yaitwa zvekufungidzirwa kana kuti approximate. Mumwe murimi wekuhurungwe vaAaron Jonasi ava vanorima papraza reBuffalo Downs vanoti kusawirirana nekurwisana nekuda kwemiganhu kwakawanda mudunhu ravo.
Muno umu mune nharo dzemuganhu shefu. Vamwe vari kuti Savia General vakaenda apo vanhu vari kuswedererana muganhu asi hapana atauya kuzoratidza vanhu kuti iwewe wako chaivo chaivo muganhu unogumira apa. Saka kungozvibata kwevanhu kana kuti musvike zvino musina kunzwa matemo.
VaJohanisi vanoti vashandi vehurumende vanoona nezvemiganhu yenzvimbo dzekurima havasati vauya kuzozivisa miganhu yakanyorwa pamagwaro avakapiwa kuti vawane minda kana kuti offer letter avanawo.
Asi yesavheya wacho pasina anozonyatsoya kuzoradza vanhu poindi chaivo kuti iwo unorima uchigumira. Saka ndo hondo dziripo.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugaro wekwazvimba vamunashe pasi ava vanoti nyaya dzemiganhu dzanetsawo mudunhu ravo. Nyaya yemiganhu inonzi iri kunetsawo kudunhu rechegutu uko Ishe Zvimba naIshe Ngezi vari kunetsana pamuganhu. Izvo zvave kukonzera kuti vagari vemuwadhi 23 vasazive kuti vari pasi pamambo upi. Mudzviti wenzvimbo yechegutu amai Dzosai Muzvidziwa vanoti nyaya iyi yatove kumatare makuru edzimhosva kana kuti High Court. Nyaya dzemiganhu dzinonzi dziri kunetsawo kune mamwe matunhu munyika zvekuti kumanikaland vagari vari pasi paIshe Makone naIshe Chiduku vakarwisana nekuda kwemuganhu. Zvinonzi vagari ava vakarwisana masvondo maviri apera kunyazura pamutambo wekugadzwa kwasadunhu vambaimbai revai munzvimbo yakagariswa vanhu patsva iyo yaimbove pasi paIshe Makoni. Zvinonzi muganhu mutsva wakaiswa nehurumende wakadzikisa kukura kwedunhu raIshe Makoni richichekerwa Ishe Chiduku, Ishe Tandi, Ishe Chikore naIshe Chipunza. Izvo zvakapa kuti vamwe vagari vemudunhu raIshe Makoni varwise vanhu vemudunhu raIshe Chiduku pamutambo uyu. Kuchiredzi kwakanga kwine kunetsana pakati paIshe Neromwe naIshe Tsovani vachirwira dunhu rechiredzi zvichitevera danho rakatorwa nehurumende rekumutsiridza ushe hwaIshe Neromwe uhwo hwakanga hwabviswa munguva yeutongi hwevachena. Muna 2014 madzishe emudunhu remasvingo anoti Ishe Charumbira, Ishe Mugabe naIshe Murinye vakanga vachinetsana vachirwira masvingo eZimbabwe. Ishe ega ega achiti ari pasi peutongi hwake nekudaro mari dzaibhadharwa nevashanyi dzaifanirwa kunge dziri dzake. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe kuti nyaya dzekurwira miganhu idzi dzakawanda zvakadii uye kuti bazi ravo riri kudzibata sei. Asi gurukota rezvekurima vaEnchas Masuka vanoti vanhu vanofanirwa kutevedzera pavakanzi ndivapo negwaro kusvikira vanoongorora muganhu kana kuti Surveyor General vapedza basa ravo.
Vamwe pataita paya jambanja taingoti kubva pano kusvika pamushumo apo wozonosvika kudhamu uku ndopako mabhaundari iwayo anonzi estimate. Ndosaka paofa leta paya pakanyorwa
kunzi approximately. Vamasuka vanotiwo varimi vasatore basa remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekupa miganhu sezvo zvichisungisa.
Saka ndinokumbirisa chose musatora basa raPresident. Kana uchifungidzira kuti apa uchazivi kuti ndipako, dzokera kuofisi inomiririra izvozvo velens wokutaridza kuti muganhu wako ezvino uri apa.
Nyaya dzekunetsana kwemiganhu dzinonzi dzakawanda mumatare edzimhosva ekuyananisa magakava kana kuti civil court muchinhoyi, asi hatina kupiwa uwandu hwenyaya idzi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitara chasvondo rino tinokupai hurukuro yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 nemuimbi wechidiki achiri kusimukira anonzi Tanaka Muteka. Tanaka ari kuruka damba refu idzva rine nziyo dzakaita sana Baby Uriko Namukana.
Ndonzi Tanaka Leslie Muteka, ndakatanga zvemangoma last year 2022.
Saka vabereki venyu vaitwa kuti mukoma pamakatanga zvemagitare?
Patikatanga namhomuza wangu asingatombode, wangu asingafarire zvinhu zvaingofunga kuti ndezvechirombe-rombe. But manje vakatozoona kuti zviri kuita zvichitofamba muchinhu wetu, kutoita tichitombotizikanwe mbicha.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova?
Sofa muchinhu wika tambotigadzirei zita zvirinani. Vanhu vari kutambira vanenge vanzwawo masongs, vamwe vari kuapreciata, hapazoshayiwo vamwe vanenge vachingoti mukomana ari kuimba doko. Zvinenge zviri kuita zvirinani, tinochingopusha. Ukandida ndikurege rudo vaviri
vetatu vandimbotsvage mwoyo wangu wanditi wasarudza iwe. Matambudziko amunosangana nawo muchigemu chingapi?
Machallenges ati kusangana nawo ndeyekuti tiushaya vanhu vanotini vanotipushira mawetu, vanhu vanotiisa pamasocial media platforms avo, vanhu vanotipo exposure yekuti timbowana kuperfomawo kune mashows avanenge vachiita kana kuendawo kumabig studios, yekuti tinokasira kuonekwawo kusupport kwatalent nemari dzemavideos kunyanya. Hapa mari apa pakaipa, ndikana sei vanhu vachangokurawo, vazhinji vedu hatina mabasa. Ekzampo inini tiri pamba, saka kuti ndizonzi ndaunganidza mari yevhidhiyo yei vaende pakaipa.
Vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Vanoda kundiwana vanondibata paFacebook Tanaka Leslie, pa WhatsApp namba i 0782908500. Ndo zvese nemakoro. Pa YouTube vanonosecha panonzi Swede Max Fit, SUEDE Max MAX.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu ndeyekuti kudii?
Then mashoko kuvatsigiri vedu tinongotiwo tinotenda, tinonyatsoshowa appreciation, tinoshowa love kuona notitsigira. Ngavaramba vachititsigira tichihopa kuti Mwari anotitungamirira kuti tiite music inonyatsosvika kure, tigosvikawo kwacho kunonzi kumusoro hakusvikwe nevanhu vanenge vasingatarisirwe kunzi avava vacharamba vakangodaro vanenge vachingoimba muchinoyi. Tosvikawo kuri kusvika vamwe, tese takangofanana tiri vanhu. Saka kana Mwari vakambovaitirwo isusu tinopinda. Baby ndinotenda wakandisvisa mufu mandanga ndakadziba. Aiwa wakandidzidzisa iwewe, iwewe rudo wakatori praktiza iwewe, iwewe kauri ndakatotipisa ende anizomukanina mamero toto mazvimisa.
Manga makateerera kuna Tanaka Muteka achibuda mudariro nekambo kake kanonzi Mukana. Pahurukuru yanga achiita naIvan Zininga weStudio 7. Musakanganwa wachirongwa chedu chelive talk na 8 PM manero anasi. Apo tiri kutarisa nezvemashoko emutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa ekuti munyika muve nerunyararo panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya mina Gumede.
So we see